Munyori Muzetsisi, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vati nyaya iri kukoni kuti yakakosha zvikuru. Asi vati kana dare rapedza basa raro, basa guru nderekukurudzira runyararo nekubatana munyika. Vamutata vati nekusagutsikana kuri munyika zvakakosha kugadzirisa ukama hwakaputsika.
Ndinoda kuti kana nyaya dzerudzimo dzapera, nyika yose igare pamwe chete kuti igadzirise nyaya yeukama hwedu hwakaputsika kubva kumhuri, kubva kumacommunities, kumabazi ematongerwo enyika, uyezve nenyika yese nokuzara kwayo. Ndinokumva tinofanira kuti tigadzirise zvose zvakakanganisika nechekare. Kusagutsikana kuriko panguva iyo ino nezvatinoshuvira tese takagarisa kumberi, izvozvo zvinofanira kuti tigare pasi titaure pamusoro pazvo.
ZCC inotiwo kutevedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kwakakoshawo zvikuru mukuunza runyararo. Vamutata vati bumbiro rinofanirwa kutevedzwa uye mitemo yogadziriswa kusadzisa zviri mubumbiro.
Tinofanira kuti titarise pamusoro penyaya yekuti bumbiro remutemo wedu ringawana sei makumbo ekuti ritsike rifambe mukati menyika, mitemo yenyika yenu ive nesimba rokugadzirisa kushindidzana kwatinoita sevanhu veZimbabwe. Nyaya yeconstitutionalism neconstitutionality zvinge zvine nzvimbo mukati nekuvaka ukama hwedu.
Vamutata vati vose makereke vanokurudzirawo kuvandudzwa kweupfumi hwenyika kuitira kuti varombo vaonewo chauviri uye kuti vechidiki vawanewo upfumi.
Nyaya yechitatu inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei. Zvikuru hune upfumi huchabatsira kuti vari pasi vakudzwe kumusoro, uyezve kuti vasina vawane, uyezve tisingakanganisi tarisiro yevechidiki vanenge vakatarisawo kuti vawane upfumi hwaupane ramangwana ravo.
Munyika mune kusawirirana zvikuru zvichitevera mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission, uko kwakapa kuti kupokana kwezvakabuda musarudzo kupedzisire kwapinda muConcord. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadiko.